vanhu vaviri vakuvara zvikuru uye motokari dzine chitsama kusanganisira yemumwe wevateedzeri vemutungamiri wemdct muzvare tokozani kupe dzapwanywa mahwindo mushure mekutemwa nematombo nezvidhinha mapurisa anodzivirira mhirizhonga azosvika pamahofisi aya mhirizhonga iyi yapera zvikwata zviviri zviri mumdct zviri kunakurirana nyoka mhenyu panyaya iyi chikwata chiri kutsigira vanelson chamisa chinoti change chine urongwa hwekuzeya nyaya dzesarudzo dzemaprimaries kunyange hazvo utungamiri hwebato huchinzi hwanga hwaenda kumdc alliance rally kuchinoi chikwata chiri kutsigira muzvare kupe chinoti change chiinewo urongwa hwekuzeya kusagadzikana kuri mubato sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka musangano uyu unonzi wange uchipindwawo nevakuru vakuru vanosanganisira muzvare kupe murongi wemabasa mubato vaabednico bebe mutauriri webato vaobed gutu nevamwe mukurwisana kwaitika muzvare kupe vakuvadzwa kusanganisirawo mubatsiri wavo vawitness dube vadhuve vaudza studio 7 parunhare kuti pavasvika pamahofisi vawana gedhe hombe rakavharwa izvo zvaita kuti vatadze kupinda mukati asi gedhe diki rinonzi range rakavhurwa vanoti vari panze pegedhi kudaro ndipo pavatanga kurwiswa nevanhu vavadoma mazita avo studio 7 haina kukwanisa kubata vanhu vadomwa navadhuve sezvo vange vasingadaviri nhare mbozha dzavo asi mumwe mutsigiri wemdct asina kuda kudomwa sezvo achityira upenyu hwake anoti vabhebhe vane chekuita nemhirizhonga iyi asi vabhebhe varamba mashoko aya vachiti ndivo vange vadeedzera musangano uyu kuti vazeye nevatsigiri vebato nezvemakakatano ari kuitika mubato iri
mastructures edu especially malower structures we complain kuti zviri kuitika havazvifariri nekuti havana kuudzwa so zvikabva zvati hai huyaiti mudzeiwo muofisi then they came halfway through the meeting tanzwa vanhu vaakukanda madombo inside so the youth vazama kuti vadii vabude but kwakusingabudike so vakazama vanje kuti vaprotecte leadership yanga iri mukati they started throwing manigrigan from outside to try and fend them but unfortunately they could not haungati ndadaidza musangano saorganizer weparty kwozouya vanhu vachikandira madombo vachibva panze tiri mukati ndee ndatanga seidi noise yacho it doesn't make sense of course because I was inside and I was actually addressing so ndotanga noise seini ndichi address
vabhebhe vati vaenda kunomangara kumapurisa nezvemhirizhonga iyi vakatiwo vanhu vaviri vakuvara zvikuru vadhuve namuzvare kupe vaendeswa kuchipatara Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi Studio 7 haina kukwanisawo kubata vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato muzvare Tabitha Kumalo avo vanzi vari muchipatara sezvo vaisiri kunzwa zvakanaka nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti chokwadi chaicho chave kunetsa kubuda mumdct nepamusana pemakakatano arimo asi dzinotiwo zvinoshamisa ndezvekuti sei vamwe vakuru vakuru mubulawayo vasina kuenda kumusangano wekuronga zvesarudzo vachisarudza kuenda kuchinoi mumdct muri kuita makakatano ekuti ndiani otungamira bato iri mushure mekufa kwevai vemutungamiri webato vamogen tsvangirai vachamisa vanoti ndiwo mutungamiri webato iri mushure mekudomwa nenational council yebato iri asi muzvare kupe vanoti zvakaitwa izvi hazvizi pamutemo uye ndivo vakafanira kubata chigaro chemutungamiri webato sezvo varivo vakasarudzwa semuteedzeri wavatsvangirai pakongiresi yakaitwa mugore ra2014 national council yakapa muzvare kupe vabhebhe pamwe navalove momoyo mazuva manomwe kuti vasangane navachamisa vagadzirise makakatanwa avo muzvare kupe vabhebhe vagutu pamwe navamoyo ndevamwe vakuru vakuru vari mumdct vasiri kuwirirana nenyaya yemubatanidzwa pakati pemdct nemamwe mapato ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava